vagari ava vanga vachitungamirwa nesangano ravo remasuku United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vaJacob Mndenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudzwa mishina inopomba mvura kudhamu remutiri ikwi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravanoti danho iri ndiro chete ringapedze dambudziko remvura.
Mvura ndiyo yakakosha. Maresidensi ane more than 2 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara, mapaipi akugara achingobhesta. Saka dei fokasi yedu pari zvino yambe yatanga iri kumvura, uye tiri kuti hongu mari yedivolution haikwani, asi kanso yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemutero inobhadharwa nevagari yoinda inotutsira pamari ya yedivolution, dambudziko remvura risolviwe.
Vagari vanoti mari yedivolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuweji nekugadzirwa mugwagwa, izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha. Mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwana ashe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Saka takaona sechinhu chakananga kuti tinyorere parlamende nokuana tikati kukanzuro tiri kuda kuti mari yedivolution iende kuine kuchirongwa chekugadzirisa mvura. Ivo vanoti mari yedivolution inouya iri allocated kuti itai chakati, saka havana masimba okuidivheta kuti iende kune zvemvura. Saka takanyorera parlamende taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari vemasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu iro rokuwater augmentation, mvura yedu zvichemo zvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose, guta rimire zvakanaka.
Mishina iripo iyo yachembera inopomba mvura inosvika mamegaliters 30 aya anokwana vagari zviuru 45 pazuva, asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru 100. Vagari 100 vanoda mamegaliters anosvika 50 pazuva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi. Nhengo yeparamende yemasvingo eBen vaJacob Nyoka Nhete vebato reMDC Alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo.
Something chandinoagiria nacho, something chandinotsigira zvakanyanyisa, cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo.
Izvi zvatsigirwawo negurugota redunhu remasvingo vaedza achadzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo West vari vebato reZANU-PF.
Hurumende yakauyisa mari dzedivolution. Mari dzedivolution idzi dzinofanira kutageta dambudziko guru riri mucommunity. Inyange zvayo isingazokwani, asi inofanira kunge ichiinda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza. Sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika ma50 million ekuAmerica kana kuti 60 million kuti paite chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.